Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina chikumi 7, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi veDepartment of Immigration vanoti vari kufara kuti komiti yedare reparamende inoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu yatanga kuziya nyaya yavo.
Munhu anga achibvunzwa ndi Honorable Mugoni pabvise zvindangauti yazopindawo pavazobuda, vabvunzwa kuti vari kuzviona sei nyaya dzeimmigration. Kusanganisira nyaya dzemapesual harassment aripo, vakazvitaura zveshuwa. Vana vakauya, pane umwe akatouya nemurume wake kuofisi.
Hurumende yakaparura bhanga idzva richange richibatsira vanhukadzi munyika yose senzira yekusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi. Chikwata chenhabvu chevanhurume chemawarriors chapinda mufainari yekosafa cup asi mushure mekutamburira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti Department of Immigration vanoti vari kufara kuti komiti yedare reparamende inoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu yatanga kuziya nyaya yavo yavari kupomera vakuru vebasa mhosva yekutyora kodzero dzavo uye kuita zveuori. Vashandi vazhinji vanonzi vakadzingwa basa mubazi iri nezvikonzero zvavanoti hazvina kunyatsotitswikiti. Asi vakuru vebazi iri vanoti vashandi vakadzingwa basa vakadzingwa zviri pamutemo. Nemusi wechipiri, komiti yeparamende iyi yakatanga kukoka vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaobedhingwa Muguni. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira vashandi vebazi iri vangosana mutunzi kuti tinzwe zvizere.
Munhu anga achibvunzwa ndi Honorable Mugoni pabvise zvindangauti yazopindawo pavazobuda, vabvunzwa kuti vari kuzviona sei nyaya dzeimmigration. Kusanganisira nyaya dzemasexual harassment aripo, vakazvitaura zveshuwa. Vana vakauya, pane umwe akatouya nemurume wake kuofisi aine maevidence yekuti aitumirwa mameseji usiku mamwe nemapikicha okupimba, achiti manje moti ndiitie sei kana mukadzi aenda kubasa opfoya zvinhu zvakadai achipfimbiwa ene mukadzi wake. Amwe achitochema hanzikati tichazvitarisika tikatovhura mafaira ezvinhu izvozvo. Mwana wacho akatozorisaina aona kumba kuchagariki, and evidence yeizvozvo tsamba yakanyora iye yachiti ndakurisaina because of sexual harassment. Hana kuwanza tinayo, vakangosvika vakaidhinda vakamupa kopi yake vakanostopa salary and vakangozosiyiwa zvakadaro. Nazvino asati awana pensheni yake asati anodii zvakasiyiwa zvakadaro. Saka vamuguni vazvitinda because vanazvo, takaenda navo kwaari before tikandovatora ndo zviripo vakazviona. Amuseki futi yekushandisa maresosi ehurumende zvabvunzwa zvezvozvo vakatosiona ndo zviripo, but those people used to say vanoripota kuna president meaning in the old republic vainge ni republica. Kana vati vanoripota kuna president iwe uri minista wajambo, minista wajambo otinoripota kuna president napemsei zvezvichinova kuti kudii.
Ko zvavaimbotika imi manga musingavape umbowo wakati tsvikiti wekuti nyaya idzi dziongororwe iwo vakuru vehurumende?
Ndezvokunyepa zvese izvozvo because unoziva kuti zvii, takavapa a 37-page dossier yaitaura kuti apa hapana padaizofa takanyora muumbowo hwedu kuti vagotemba nawo. How then do you go wobva wapa munhu umbowo wako usati wasvika paunoda uchisviki?
Saka mafara here nekubatwa kwaitwa nyaya yacho nedare reparamende?
Tafara chose, but hatisati tafara because toda kuona action ichiitwa. The old way of doing things has got to go. There is no president. What are the Zimbabwe is open for business. How do you get open for business? Immigration, kuno kunosvikira mainvestors acho vachibatwa necorruption, vachibatwa nokubvundusirwa.
Avanga vari vanomirira vashandi mubazi rekupinda nekubuda kwevanhu reDepartment of Immigration vangosana mutunzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhu vanoti vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo vasina mativi avanorerekera kuitira kuti veruzhinji vazive chokwadi chinenge chichiitika munyika. Mutorodowe nao Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti vatori venhau kunyanya vanoshandira mapepa nhau ine nepfenyuro dzehurumende vanofanirwa kuburitsa nhau vasina kwavakarerekera. Mutori wenhau wemuchinhoi Dennis Kagonye anoti zvakakosha kuti vatori venhau vasave nedivi ravanorerekera. Kagonye anotiwo vezvematongerwo enyika havafanirwe kurambidza vamwe vatori venhau kuita basa ravo.
Mapato anopikisa nemapato ari kutonga ngavasave futiwo nerusaro rwaganda kuti ningi zvaakambondinyora zvakaipa gore rakati, saka hatisomuda pamusangano wedu. No, munhu wese ngaapiwe kodzero dzake dzokuti adi ashande, vanhu vari pasi vazivi vogona munhu anokwanisa kudi kusarudza, vachiziva kuti ndikasarudza pati ngana ndiyo yandichakwanisa kunge ndichifotera.
Mumwe mutore wenhau Naumangirazi anoti vezvematongerwo enyika havadi vatori venhau vanonyora zveuori zvavanoita, uye vamwe vane rusarura pakati pevatori venhau vanoshandira hurumende nevemakambani akazvimirira panguva ino yesarudzo.
Vezvematongerwo enyika vanowanzotarisira pasi vatori venhau vemunharaunda duku duku, vachiona sokunge vanonyora zvavanenge vasingade. Kazhinji kacho kana taakuda kunyora nyaya kunyanya wakabvundunura zvinenge zvichiitika munzvimbo yaunogara, vanhu vanovakupa divi rebato vanofungidzira kuti pamwe ndo raunotsigira.
Mangirazi anoti anotadza kuenda kunzvimbo dziri kure sezvo makambani enhau asina zvekufambisa zvakakwana. Kagonya anoti vatori venhau vasiri kufara nemari dzemihoro vanofanirwa kutsvaga rimwe basa pane kuita zvechoko muhomwe vari pabasa ravo. Nyanzvi munyaya yezvekuburitswa kwemashoko varashwit mukundu vanotiwo vatori venhau havafanirwe kuita zveuori.
Zvinoda kuti vatori venhau vave nenduramo, vasive vanhu vane uori vanotengwa kuti vange vachinyora nyaya dzinofadza avo vari kuvabhadhara.
Vamukundu vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende havafanirwe kutora mativi vachitsigira divi rehurumende vachishoropodza nhengo nemapato anopikisa. Vamukundi vanoti vatore venhau vanofanirwa kuburitsa zviri kushuvirwa nevanhu vakawanda munyika kuitira kuti avo vari kukwikwidza musarudzo vazive zviri kudiwa nevanhu. Vamukundi vanoti vatore venhau vanofanirwa kuenda kunoshandira vari kumaruva kwete kungotora nhau mumaguta makuru chete. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti chikuru chakakosha ndechekuti vatore venhau vazive kuti hapana nhau inokosha kudarika upenyu. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti zvakakosha kuti masangano anomirira vatore venhau akaita semisa neZimbabwe Union of Journalists ayeuchidze vatore venhau mashandiro akanaka vachitevedzera zvinodiwa uye zvinodzivirira kuzviisa panjodzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPR vaJelasi Mavarire vanoti bato ravo rinotenderana nepfungwa nezvinangwa zveMDC Alliance ndosaka vakaenda kunofora navo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naTanonoka Wandi weStudio 7.
Takangaenda kunotsigira mashi nenyaya yezvinangwa, nyaya dzekuti dai mapato anga akapiwa Provino Voters Roll kuti aione inyaya yatinoona iri nyaya yakanaka chose, nyaya yekuti panofanira kuva nekujeka kwekuprindwa kwemaballot paper, inyaya yatinoona yakanaka zvikuru, nyaya yekuti aiwa maelections atinoda aya kuti aitike zeke gaitiudza kuti macolling session mangani uye ari papi, kuti zeki ingadai yakatotudza zvese izvozvo atanga kunyoreswa kwevanhu kuti vaende pavoters roll. Saka zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvakakosha pasarudzo. Saka vamwe vedu pavakadi vainge vachindoratidzira vakanangana nenyaya idzodzo, tikati aiwa kwesusu tinogoregerei kuenda, vatsigira pachinhu chakanaka kudaro.
Saka haisiri nyaya yekuti zvinangwa zvenyu namafungiro enyu zvinenge zvakafanana?
Ipapo zvakatofanana ka hamusi kuona here kuti ipapo zvinangwa zvedu nokufunga kwedu panyaya iyoyo zvakatofanana.
Zvinoreva here kuti bato renyu harichakwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika?
Takataura isusu kuti isusu tiri bato rakasununguka kutaura nemamwe mapato. Saka kana tichitaura nemamwe mapato, kune mamwe mapato akatiwa ndei, ndingati mapato ese zvawo kunze kwemashomanini kusanganisira ZANU-PF. Mapato mazhinji anoda kuona kuti sarudzaitwa mune zvakanaka, kuti munyika mava neutongi hwevanhu. Mapato anga achitotaura nenyaya yeGrand Coalition, nenyaya yekuti zvanga zvakanaka kuti mapato ese anokwikwidza abatane agohane candidate imwe chete papresidential election.
Vanga vari mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mavarire vari parunhare muHarare naTanonoka Wandwe Studio 7. Hurumende yakaparura bhanga idzva richange richibatsira vanhukadzi munyika yose senzira yekusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iyi.
Bhanga reWomen Microfinance raparurwa zviri pamutemo negurukota rezvemadzimai amai Sitembiso Nyoni, vachiti bhanga iri richabatsira vanhukadzi vasina midziyo yekubatisa kana vachida kukwereta mari kumabhanga. Amai Nyoni vatiwo madzimai anoita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu achange achikwanisa kukwereta mari kubhanga iri. Vachitaurawo pakuparurwa kwebhanga iri, mukuru mubazi remadzimai amai Tekla Madziwa vati bhanga iri richabvisa zviminga mipinyi zvange zvichitadzisa madzimai kuwana mari dzekutanga mabhizinesi nezvimwe zvinosimudzira upfumi hwenyika.
Bhangi iri remadzimai ramuri kunzwa rakaitwa kuti madzimai apihwe simba reupfumi, vagomira vega netsoka dzavo kuti upfumi hwemunyika hukwirire. Tine tsumo yatiri kuseenzesa yekuti hapana achasara mumashure. Tichazvuvana kuti munhu wese abudirire. Uyezve bhangi iri riri kukosha nokuti tinoisa mari yedu kubhanga chaiko chaiko tigonotora zvekare zvikwereti.
Amai Madziwa vatiwo bhanga iri richange riri mumativi ose enyika, asi muzinda waro mukuru uri muHarare.
Bhangi richaenda kumatunhu ese. Kwauri ikoko kuchasvika bhangi remadzimai. Hamuzofamba kuuya kuno, chenyu teyai nzeve chete kuti zvichaitwa rini.
Amai Madziwa vakurudzira madzimai kuti vabhenge mari dzavo nebhanga iri kutanga musi warinovhurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Mukuru webhanga iri ndiamai Mandas Marikanda, avo vanove zvakare mutevedzeri wasachigaro webhodhi reCivil Aviation Authority of Zimbabwe.
Tiri kufara nekuti mudzimai awanirwa nyasha dzekuti awane kusimbiswa pane zvaari kutoita nemaoko ake. Mubvunzo yakawanda vamwe vanenge vachiti bhengi iroro richaita chinyi, riri kungowedzera kucrowda environment ine mamwe mabhengi, but aiwa hazvisizvoba. Bhengi iri rauya kuzobatsira vanga vakasiyiwa kunze, asi tadaro zvakadaro munhu wese tinonzwisa kuti anogona kubhengwa naye. Saka this is your bank, iri ibhanga renyu. Tinotoriti the bank, ndo bank romudzimai.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuparura zvine mutsindo bhanga iri mukupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0800-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kuzeya kuti pamapato maviri makuru anoti ZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa nderepi bato richawana zvigaro zvakawanda mumatunhu eBulawayo nemateveleland. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Murwiri wekodzero dzevanhu vabatla tambo vanoti matunhu eBulawayo, Mateveleland North nemateveleland South ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980 apo matunhu aya aivhotera bato rezapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo. Pakaitwa mubatanidzwa pakati pezapu nezanu-PF mushure mechibvumirano cheUnity Accord muna 1987, vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera zanu-PF, asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota.
Musoro nekusainirana pasi kwechibvumirano cheUnity Accord cha 1987, election yakazotevera ya 1990 kunosvika mugore ra2000 vanhu vangovhotera bato rezanu-PF nekuti pampane mubatanidzwa pakati pe-PF zapo nezanu-PF. Asi chatakaona chimwe ndechekuti kubva muelection ya 1990 kunobata election ya2000 vazhinji vevanhu vematebereni vangasikachavhoti pachavo, patingati nechirungu inganzi vhota apapi. Izvi zvanga zvakonzereswa nekuti vazhinji vangasingachaoni chavanovhotera nekuchiti vanga vari vanhu vangagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanhu zvaitika izvo. Tingati hondo yegukura hundi yakaburaisa vanhu vazhinjisa zvikurusa, savanhu vangasingachaoni pachine chinangwa chekuti vangavhotera.
Vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa reMDC hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra2000. Asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapamukana kubato rezanu-PF, vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira rimwe bato reMDC, vanoona bato rezanu-PF richiwedzera zvigaro zvarinazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende.
Izvozvo zvingapesera zvaomesera bato reMDC Alliance riri kutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare masitsa. Zvikurusa takatarira nyaya yekuti zanu-PF yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections atiri kupinda a2018. Muprovinsi yakaita seyematebeleni North ndoona kunge bato rezanu-PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsa ariinaro ari 7 kwaiko zvino ringapesera rakwanisa kusvikangana masitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato rezanu-PF. Zvikurusa nekuti iro ndorane rine mari zhinjisa iko zvino, zvakare vari kuenda hurongwa huzhinjisa hwekuti asi kuti vari kusimudzira pundutso yevanhu zvikurusa zvichitaura nyaya yavo yeindigenization.
Nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vaVincent Chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti MDCT yavachamisa nemubatanidzwa wayo weMDC Alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reBulawayo, kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo.
Somuono wangu ndingangoti Bulawayo constituency handi inyanyi kuona ZANU-PF ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichihwina nomutsindo.
Dunhu reBulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare reSenate. Ukuwo dunhu reMateveleland North rine zvigaro 30 zvedare reparamende, kwoita zvigaro 6 zvedare reSenate zvinove zvimwe chetezvo nedunhu reMateveleland South. Pari zvino bato rezanu-PF rine zvigaro zvakanyanya wanda mudunhu reMateveleland South, umo rakatora zvigaro zvose. Muongorori wezvematongerwo enyika achidzidzisa paUniversity of Pretoria muSouth Africa, vachikanai Masia, vanoti pamatunhu matatu eMateveleland, dunhu reMateveleland South ndiro rinonyanyonetsa kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri.
Kubva 1980 kuma elections maviri chete ya 1980 na 1985 ndo atingati party imwe chete yakakunda mumatebereni South makore ema elections achitevererana iri zapo asi kubva ipapo imwene imwe election inotevera iri kuwiniwa ne party yakasiyana neinenge yambohwina pekutanga naizvozvo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 munenge makamira sei.
Vamasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana siyana anowanzovhotera bato ripi, kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi. Vanoti chimwe chezvinhu izvi ndechekuti sarudzo idzi dzichavedze kutanga dzichaitwa vaRobert Mugabe naMushakabvu Morgan Tsvangirai vasimo mudariro. Vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu.
Ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vavawo nomuvono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nedare rezvehondo, kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu, but achinyanya kutsigira kuti tinyanyokurya muhondo yedu yatakarwa tinofanirwa kunge tine ikonomi yakasimba. Saka ndoona sokuti gore rinoratava 2018 maelections edu achavhotwa zvikuru sei vanhu vakatarisana neikonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiani achakunda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaishanya muno muAmerica chinoti zvinhu zvakasiyana zvikuru kana zvichienzaniswa mashandiro ezvinhu kusanganisira makanzuru zvichienzaniswa nekumusha, sezvo muno muAmerica zvichinje zvichishanda zvisina dambudziko. Muzvare Bekezela Chitoro avakaberekerwa kumberengwa asi vachigara kumasvingo vakanga vashanyira kuno kuAmerica kekutanga. Ngatinzwe hurukuru yavakaita nemutori wedu wenhau weStudio 7 Chris Gande.
Chokutanga chandakona chakanyanya kusiyana communication kuno kuAmerica yakanaka. Kushandisa kwavanoita iyi yatinoti Wi-Fi. Pese paunenge uri haurasiki, inobva yakubatsira zvakare kuti chero uchiziva kwauri kuenda uchiziva adress yauri kuenda unobva wanyatsoshandisa GPS yako zvakanaka. Kuya marodzi acho zvakare akamakwa zvakanaka zvokuti unonyatsokuona kwauri kuenda, zvokuti chero uchidriver it becomes very easy. Ma one way anongovapo ega, saka traffic congestion handinamboiona.
Maiona sei iyo nyaya yeutsanana wedhorobha reWashington DC?
Washington DC inzvimbo yakachena yekuti nyangwe uchifamba wega unotozvionera kuti handingakwanisi kukanda chero makanda ebanana kana pepa chairo randabvisa bubblegum. Wega unonzwa kuti ndiri kuita zvinhu zvisirizvo, nokuti mune utsanana humwe wekuti chero ukadonhedza chaunga uchidya unoita sochanonga ukadya, nokuti unenge wagutsikana nekuchena kwakaita pasi. Chero huswa hahuna kureba, pese chero paunofamba panongori neroad huswa hune hwakachekwa vachibvisa zviya zvavanenge vacheka havasii zviripo, zvinobva zvaita kuti nzvimbo yacho itarisike zvakanaka. Chero mastreets hakuna futi mastreet kids handinambomaona.
Pakufamba-famba kwamaita mambonzwa sei panyaya yesecurity? Pane pamambonzwa kunge pane mbavha kana matsotsi here?
Izvozvo unotozviona wega paunopinda chero even mashops kuti guta rino ndofunga rine trust nevanhu varo. Wapinda musupermarket mamwe mashops unozvichaira wega zvinhu zvawatenga uchiisa mari pamushini wopuwa chenji yako woenda. Izvo zvinobva zvakutaridza kuti there is security panzvimbo pauri, hautombotyi kuti ndichabirwa nemunhu. Kana kushandisa foni, unoshandisa foni yako wakasununguka, zvinotaridza kuti hapana unotarisira kana kufungira kuti angandibvutira foni yangu.
Muzvare Bekezela Chitoro vakanga vashanyira America vachitaura naChris Gande vari pamuzinda wedu weVoice of America muno muWashington DC. Munhau dzemitambo, Chikwata chema Warriors chapinda mfinal yekosafa cup asi mushire mekutamburira. Ngati nzwe mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitsanangura.
Ma Warriors akamirira mapenareti kupinda mufinal yemakundano yekuchamhembe kweAfrica aya. Mushure mekuita mangange 0-0 neLesotho. Mumutambo uyo Zimbabwe yakatatarika zvinotyisa. Kechipiri mumakundano aya, mubati wepagedhe George Chigova ndiye akasiya vatsigiri vemaWarriors vachinyemwerera mushure mekubata mapenareti maviri mazuva matatu achangobva kubata mamwe matatu apo Zimbabwe yakarova Botswana. Kama Billiard, James Mkombwe naAlec Mdimu vakakanda mambure mapenareti avo asi mubati wepembe akazoramba imwe penareti yeLesotho izvo zvakabva zvapa Zimbabwe kukunda 3-1 mushure mekunge Chigova aita mashiripiti ake. Zimbabwe yave kusangana neZambia mufinari mushure mekunge Chipolopolo yakadambura Madagascar 1-0 mune imwe semifinari. Kunyange hazvo Zimbabwe yakarova Chipolopolo 3-1 mufinari yegore rapera, vaona maWarriors mumitambo yavo yavatamba pari zvino neBotswana newanezuroma neru neLesotho havasi kugutsikana nematambiro eMaWarriors. PaLesotho, maWarriors akatadza kutamba nhabwu inoyevedza yavanozivikanwa nayo zvekuti hapana chairatidza kuti maWarriors ari pamberi peLesotho murongwa wenhabwu muAfrica kana munhoroondo yemitambo yavakambotamba. Zvikwata zviviri izvi hazvina kusvika pagedhe kanoverengeka mukana mumwe chete uri kutaurwa nezvavo uri uyo wakatadza kupedziswa natinotenda Kadewere apo aive akatarisana nemubati wepagedhe. Kunze kwatalent chawapiwa uyo aimbofamba nebhora akananga kugedhe, vamwe vatambi vese veZimbabwe kusanganisira Kama Billiard vaive vakaita kunge vakanaiwa. Asi iyi yave nhoroondo Chigova achiti iye vave kutarisira kufainari achiwedzera iye kuti vanofarira kugadzirisa kutarisa kwavo pamambure kana vachida kutora mukombe uyu zvekare. Zimbabwe iyo ine mukombe yekosafa mishanu iri kutarisira kuve chikwata chekutanga kutora mukombe uyu katanhatu apo iri kukweshana neChipolopolo munyu Peter Mokaba Stadium nemugovera. Zimbabwe ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi veDepartment of Immigration vanoti vari kufara kuti komiti yedare reparamende inoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika yatanga kunzwa nyaya yavo. Chikwata chenhabvu chevanhurume chemaWarriors chinopinda mufinari yekosafa cup asi mushure mekutamburira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na7 PM. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.